Dano iratorwa zvisinei nekuti nezuro mutauriri weNational Assembly vaJacob Mudenda vaive varindisa bato reTPC kuti kana vangowana mutongo wakapiwa nedare reHigh Court wekuti vachavangu vambomira kudzinga vanhu vaizoverenga mutongo uyu mudare vodzosa vakadzingwa vose nezuro. Asi nhasi vaMudenda vanga vava kuimba rumwe rwiyo vachiti tsamba yakanyorwa navachavangu yakanyorwa musi wa7 Mbudzi nokudaro mutongo wedare wakaitwa nezuro wanga usati wa
The interim relief was made after I had made the announcement. And the delivery of that relief was given after the announcement. Further, the notice of recall is effective from the date of the letter, which is the 7th.
Mutongo wangu wapfupi uyu wakaitwa ndatodzivisa nezvekudzingwa kwavo. Pamusoro pezvo mutongo uyu wakazouya kwandiri ndatodzinga vanhu ava. Kudzingwa kwevanhu ava kunotanga pandakatambirira tsamba unova musi wa7 Mbudzi.
Mukoperi wenhengo dzeTPC mudare reNational Assembly vaClifford Shachwayo vati havawirirani nezvikonzero zviri kupiwa navaMudenda vachiti nhengo dzavo dzanga dzichifanirwa kudzoswa mudare iri.
Muono wemunhu anointerpreta mutemo nenzira yaanofarira iye yaanenge achida, asi mutemo unenge wataura ndofunga mukaverenga paragraph 4 yemutongo wedare uri muda pachena kuti vari kuti vamirai kuita marikosi. Saka kana ane zuro aifanda akamira iye. Chinotinetsa ndechekuti kucourt parliament yanga ine mumiririri wayo gweta rakaramirira parliament. Gweta reparliament raifanira kutaurira parliament, speaker of parliament, president of senate kuti nyaya iri kubuda kudare yakamira so asina kuti ndaakumirira pepa, nekuti pepa richada kutaipwa. So nekuti zvinhu izvi zvakaitika nguva dzakafanana.
Vawedzerowo vachiti zviri pachena kuti munyika hamusi kudiwa vamiriri vebato reTPC avo vanga vakazvipira kurwira kodzero dzevanhu.
Tinenge tichiona kuti mafambisiro anenge achiita basa mafambisiro ekuda kuti TPC maMPs avo vese nemasenators vashange vachishanda basa zvakanaka, nekuti zvavari kutya mudare umu inyaya yekuti maMPs eTPC nemasenators vese vari kumirira zvido zvevanhu. Zvido zvevanhu ndezvipi kuti nyika usaita corruption, munyika munge zvinhu zvichifambiswa zvakanaka, vana vachiwana mabasa, vanhu vachiwanawo mushonga muzvipatara, kuzvikoro, matiche achibhadhirwa, macivil servants vachiwana mari yakakwana. Saka hurumende yenyezvari PF iripo iyi ihurumende isikadi kuudzwa chokwadi. Saka isu tinomirira vanhu, hatisi kuzoregedza. Vana veZimbabwe vachibatwa nekuseri kweruoko, isu takamira paramendi, hatisi kuzoregedza izvozvo. So vari kutya izvozvo nekuti vane zvinhu zvakawanda zvavakaviga zvavasikade zvifukunurwe. Izvo maMPs eTPC achafukunura. Saka vari kuda kudzinga maMPs eTPC kubvisa opozisheni munyika, nekutya nyaya dziri kunetsa dzekubikwa kwemaelection. Ndo nyaya husingisingi.
Vanopikisa vari kuti vachavangu vari kushandiswa neZANU-PF pamwe nevamwe vari mukati kuparadza bato reTPC. Asi vachitaura kumusangano wavaita nevatori venhau nhasi ndiwemusangano mubato reZANU-PF vaMike Bima vati bato reZANU-PF harinei nekudzingana kuri kuitika mubato reTPC. Richimisa kudzingwa kwenhengo dzeTPC muparamende nemukanzuru nezuro, dare reHigh Court rakati nyaya yekupikisa yakakwidzwa neTPC ichanzwi kwamudare musi wa20 Mbudzi rinova svondo rinouya. Mutongo wanezuro uyu wakaturwa mushure mekuwirirana kwemagwete eTPC pamwe chete navachavangu kuti kudzingwa kwenhengo dzeparamende kumbomira kusvika nyaya iyi yanzwikwa svondo rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.